Kana isaka katamara ota kungonza, samba zawa kunyorwa, nevano tungamira public service kuti, chimwe chikamu cha wara irizinga, chimwe chinde chizorejesta biometric. Asino tikandamaza, nicho kuti sei wangwe wachienda wangwe wasingaende. Saka mtu wakata kuruzo, takazozo wata, wanengo wanodama kuti wawuye kuzorejesta. Ndewo wasina tinoti ma plastic ID, vese wanema metal ID. Asi, chinoneza nicho kuti, kana tichida kuti tibvise atinoti ma ghost workers muhurumende zvinoda kuti tiinde pabasa ipapo tiona kuti munhu aripo here kwete zvokuti varayiridzi uyai kudistrict nokuti kana ghost worker wanongosvika akatonda bva kuchikoro chokuti hapana anozoona kuti ariko here kuti haako kuchikoro ikoko bati zviriwo zvine zvokuti varayiridzi vakawanda vakadama kumadistricts vachinogara ikoko vachirara pazi vachirumba nemosquito for 3 days Kondi kuzongoudzwa kuti hurumende hatisati takwanisa kunge tine metire inogadzira maplastic ID chimbodzokerai kuzvikoro kwenyu tozokusheredzai ipapo mari dzavanga vatotora vanenge vatokwereta vazhinji vachona kuti toenda kudistrict unoda $70 nhengo $70 yekudzokera wasvika ikoko wotora $50 yekuti wane plastic ID kune vashoma vakaiwana saka zvino zvatsamwisa varayiridzi kuti ivo vasitori namari vakunzi chimbotambisa imwe mari muchiva kuzoita exercise exercise inofanira kuitwa nevanhu vekupublic service nevoo vokaregistra general vachienda kuzvikoro kuti vaone kuti vabvisa maghost workers and maghost workers inomaziva kuti mayouth akaregistra nguva yavo akasikuwira ari muzvikoromo anongozosainawo pay sheet musi wepei saka zvino zvashungurudza varayiridzi
Imiwo sesangano matinoedzawo here kunzwisisa kubva kuhurumende pamusoro peurongwa ihwohwo kuti varayiridzi vakwanisewo kunzwisisa kuti zviri kufamba sei
semasangano avarayiridzi takanyorera kuna employer public service tichiti tinoda musangano wechimbi chimbi kuti titaurirane tione kuti biometric registration ingaita sei uyezve ichita maringe mune zvakanaka asi kusvika pari zvino hatisati tawana tsamba yati yabva kuna employer ichitaura toita sei saka zvino hazvina kumira zvakanaka iri nongori marendenya mutariko wamadhende
saka zviri kureva here kuti varayiridzi vacharamba vachienda kwavari kudaidzwa ikoko kana kuti vaakutora matanho
handione vachiramba vachienda bcause mari yacho hapana vazhinji vacho tatagara tatovaudzawo kuti vasaenda although kwakune tsamba yakanyorwa kuti usiuyi by musi wa27 zvinoreva kuti salari yako yemuna October tinenge taisiza bati salari haisize nemuto uwoyo salari inotosiza kana patinge patonyorwa matsamba mamwe anenge achienda kuhama dzako wasvikwa kumaporisa kuchipatara kana kuti vakasungwa for 14 working days ndopanozvidza salari asi vanenge vachiziva kuti varayiridzi vari valuable vanovhundidzirika savanga vangonzi kana usina kuera musi wa27 zvoreva kuti salari yako haiuriyo muna October hapana wandinoona angaramba achienda kwavanoziva kuti hapana chauviri chinobuda uyezve mari yachona hapana anayo ende hapana angaramba achikukwereta mari yausingakwanisi kudzorera nokuti mari yakatambira varayiridzi yakatopera yakatoyerodwa neinflation nokuti zvinhu zvakakwira namapesendeji akapfuura ma67 nema63% akakwira masalary shuga chaiyo chaiyo yakakwira nemore than currently 2000% fuel inokwira every week mamedical expenses vana dhaza akwira beyond masalaries avarayiridzi